kwazwai muri Zimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupa kurai svondo rega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nezvechirwere checoronavirus tichitarisa zviri kuitika munyika. Pari zvino pane vanhu 44 vati vabatwa nechirwere ichi, 17 vapora uyezve 4 vakashaya munyika. Kuti tinyatsonzwisisa zviri kuitika munyika, nhasi muchirongwa tina Dr. Tinotenda Simemeza.
Dr. Simemeza, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Zviri kufamba here?
Hazviribo, zviri sei?
Aiwa, ndiribo. Ngatichiba tainyaya enda kunzirai nhasi muchirongwa, chirongwa chehurumende chelockdown chichange chichiendera mberi nechirungu chinoti indefinitely, vachichiongorora once every 2 weeks. Tiudzeiwo maonero enyu nazvo izvozvo.
Dai zvaibvira taikwanisa kuti lockdown itoitwa for a longer time. Nenyaya yekuti chatinoda kunyanyoita kudzivirira chirwere ichi.
Saka pamunoti munoda kuti nguva iwedzerwe, munorevei? Nekuti tanzwa mutungamiriro achiti indefinite.
Kana chiti nguva iwedzerwe, tiri kureva kuti tinoda kuti izvo vana mazvikokota vari kugadzira mishonga, uyezve ana mazvikokota vari kuita maresearch ekuona kuti chirwere ichi tingachirape sei, kuti vawane nguva yekuti vagadzire mishonga. Zvinotora nguva yakati rebei. Mukuru wenyika vari kutarisa pazviri kuitira kuti ikonomi itange kufamba, asi isusu kana tichida kuona nezvemaererano ekurapa chirwere icho, tiri kutoda nguva yakati rebei kuti tigadzire vaccine, uyezve tisanyanye kuti mahospital edu awande nevanhu vanenge vachirwara.
Tichitarisa nyaya yezvevanhu vari muZimbabwe vane chirwere checoronavirus, nemaonero enyu, mungati nyika yeZimbabwe iri kuperforma zvinodadisa here patokurukura nezvechirwere ichi checoronavirus?
Mastatistics edu ari kuratidza kunge zviri nani, asiwo tiri kukombeyawo nemanhamba ematests anonzi mapcr kunyanyoda kuti mangani. Saka mastatistics edu ari kuratidza kuti zvinhu zvichakatinakei, asi tinenge tichida kuti vanhu varambe vachingotestwa kuti tinatsozive kuti chii chiri kunatsoitika, nekuti vamwe vanokwanisa vari kutofamba vane utachiona asi vasati vatesta.
Tinonzwa kune vanhu vachiti hanzi pane maRGT test, kune vamwe vanoti pane maPCR test. Takamboita hurukuro mukatitsanangurira mukati PCR ndiyo irimo yatingati nechirungu irimo effective mukuratidza kuti munhu ane chirwere hongu kana kwete. Asi tinoona pari zvino zviri kuitika munyika, pane vanhu vakati wandei vari kuita maRGT test. Nemaonero enyu, mungati takufanira kukoshesa maPCR?
Ndo zvinhu zvatiri kutoda kuti tikoshese pari zvino. Tiri kushandisa maRDT nenyaya yekuti ndo zviripo. RDT inongotibetsera seyatinoti iyo screening tool, but haitibetsere kunatsoona kuti munhu ane chirwere here kana kuti haana.
Dok, mubvunzo wangu wekupedzisira, pane kodzero here yekupfeka mask kana munhu ari mumba?
Zvinodipenda kuti uri mumba uri kugara nevanhu vakawanda here. Kana muri kugara makawanda panzvimbo imwe chete, zvakanaka kuti vanhu varambe vachingopfekawo mamasi. Nenyaya yekuti vamwe vanhu vaakubuda vachimbotenderera vachienda kumasupamaketi vodzoka kumba, zvakanaka kuti vanhu vanguramba vachingoita se vachingopfeka mamasi, zvichienderana kuti muri kugara muri wangani. Kuti social distancing tinotoikurudzira even mudzimba chaimo.
Aiwa, Dr. Simemeza, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri, apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pezvechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Chirongwa The Connection, muineni Mike Hove, 8 to 9 PM muri Zimbabwe. Musakanganwe pano panhepfenyuro yestudio 7. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3, ndiyo username yangu. Chinobhururuka chinomhara muri Zimbabwe, nguva yangu ndiyo yadyanana. Anokuoneka ine mufaro ndinonyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri muri Zimbabwe. Bye bye.